Nengo dzemushandiro pamwe uyu zhinji dzacho dzinogara mumusha wechikanga muguta remutare mudunhu remanikaland mumwe vamwe vari kurima howa pasi peeastern mushroom cooperative amai emilia stole vanoti kana nguva yakanaka vanowana mari inosvika churu chemadhora ekuamerica kana kudarika
vari kutora 10 panits a week kwozoitazve 14 perseverance kupenha nonga anouya achitokolekta anotorara atotitaurira kuti aroda mapanits akawanda sei but kumashure uku aitoda zvekuti aitoda 50 panits
edei maistole vanoti ivo nevamwe vavo vakatanga chirongwa ichi gore rino muna kukadzi mushure mekunge vaona kuti upenyu hunoda kurongerwa vanoti vakawana dzidziso yekuita basa iri kubva kusangano regender links richitsigirwa nesangano reeuropean union mutevedzeri wasachigaro wepaeastern mushroom cooperative vaisaac negomo vanoti kubva pavakatanga kurima howa vari kuona pundutso huru mune zvakawanda zvavanoita zvinosanganisira kuwana mari yekuendesa vana kuzvikoro uye imwe yekubatsirikana nayo pamba
tobva taita zvakanaka february march tazii takatenga about 3 makisi akatiitira zvakanaka iwaya ne humidity yeweather kunaya akatiitira zvakanaka
imwe nhengo yemushandira pamwe uyu amai auxilia gonese mumwe vamwe vemushandira pamwe wekurima howa mumusha unogara veruzhinji muchikanga amai gonese vanoti kubva pavakatanga kurima howa ndaramo yavo yashanduka mune zvakawanda
program upenyu hwashanduka because we have got a lot of knowledge munhu akuita basa achiziva kuti ndinodai 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 kawerezi kumasure munhu aingoti akanzwa project anongoiita without knowledge saka izvozvi tiri kubhenefita ruzivo tiri kubhenefita kuinteracta tikubhenefita kuwa netopichini kwekutengesera kwakanyanya kwakawanda pamwe takutotarisira kuti tinogona kuexpota hwa hwedu tinogona kuwa newanotiwo aa tinofanira futi kukubatsirai kuimpawa nekuramba
munyori weeastern mushroom cooperative amai eliza mugari vanoti mamwe matambudziko avanosangana nawo ndeyekurasikirwa nechirimwa chavo nekuda kwekudupuka kwepanopinda mhepo pachivakwa chavo izvo zvinopa kuti huwa hwavo huore
like muri kuita kunge mune aeration shoma zvekuti I think pakagadziriswa ipapapo pekuti muite aeration pakavhurwa kuti paite ceiling tokwanisa futi kuti muvhurwe maybe kana maairvent ekuti mhepo ikwanise kutenderera yakawanda kuitira kuti hoha nekuti zvine zvinoda kubhalansisa kuti by end of day it should be humidity plus temperature yakakwana nezvese kuita kuti hoha wedu tikwanise kukowa hoha kunwiwa kune utano zvakakwana
eastern mushroom cooperative inozvishambadzawo padandemutande rayo refacebook ichiti hoha hwemhando yeoyster mushroom uhwu inonyanya kurima hunotengeserwa pachikanga uye inotakurawo hwa uhwu ichinotengesera munzvimbo dzakasiyana-siyana nedzakakomberedza guta remutare hwa uhwu hunotengeswa kutangira pa200g nedhora rimwe chete rekuamerica zvichikwira zvichienderana neuremu hwacho nyanzvi dzezveutano dzinoti kudya mhando yeoyster mushroom kwakanakira utano hwemwoyo utano hwechiropa uye kuderedza ukasha hwechirwere cheshuga high blood pressure nezvimwe ndakamirira studio 7 mamutare ndini Sydney Size.